Nengo izi zvinoti zvaneta nevamiririri vanoti vakavhoterwa kana vakapiwa zvigaro zvekuve makurukota muhurumende vokanganwa kudzoka kwavakavhoterwa uye vanenge vasaende kunovamiririra kuparamende. Zvinoti budiriro dzavanotarisira dzakaita sekugadzirwa kwemigwagwa, kuvakwa kwemakiriniki nezvikoro, mabridge nezvimwe zvakawanda zvinodiwa nevagari vekumaruwa dziri kuramba dzakasaririra mushure, asi ivo vakapinza vanhu pazvigaro vachitarisira kuzadziswa kwezvivimbiso izvi. Imwe nhengo yeZanu PF vaDenzel Watyoka, avo vakavhota kuHurungwe West uko gurukota redunhu reMashonaland West amai Muriswa Chikoka vakakundwa naMuzvare Chinjai Kambuzuma, vanoti vanhu vave kutarisa kuti munhu ari kuzadzisa zvaanenge avimbisa here.
Chakuitika ikozvino ndechekuti vanhu vakutarisa kubva kumashure kuti zvamunenge makambovimbisa sevatungamiri pamaida kupinda pachigaro makavimbisa zvipi kuti muchaitira vagari kana kuti vanhu vemunharaunda yamunomirira. Vanhu vomirira makore yamunenge mashanda votarisa kuti zvamakawirirana ndizvo here zviri kuitika. Muri kukwanisa here kuvamiririra sezvamakavimbisa?
Nhengo yebato reZanu PF muwadhi 17 kuHurungwe West vaJoel Zilala, vanoti vanhu vave neushingi hwekukwanisa kuramba nhengo yavo zvisinei nechigaro chainenge iinacho mubato kana zvichienzaniswa nezvaiitika nguva yakare.
Vanhu vane ushingi kana kuti vakukwanisa kuti aiwa kwete hazvisiri zvazvatakawirirana, saka musokwanisa kuti miririra. Naizvozvo rega titsvake mumwe munhu, zvichida angava anokwanisa kuzotimiririra pane zvatinenge tichida.
Muzvare Kambuzuma, ava vakakunda amai Muriswa Chikoka, vanoti kukunda kwavo kunozadzisa dingindira rekuti nyika inovakwa nevene vayo sezvo nhengo dzebato reZanu PF dzakavhotera mwana wekuHurungwe.
Kunda kwangu muHurungwe wesi zvinoreva kuti kunoedza kuti kana kuti kunopfumbidza dingindira revene vayo. Kureva kuti vanhu veHurungwe wesi vanoda vana vavo chaivo. Handi munoziva kuti ini handisina kana mari kana chandinacho ichikwikwidzana nevanhu vane mari yakawanda, asi kuti vanhu vanoda vana vavo.
Muzvare Kambuzuma, avo vane makore 15 vari mukomiti yedunhu guru kana kuti province, vanoti havaite zvematongerwo enyika vachishandisa dande mutande, asi vanoti vanopinda muvanhu.
Handiite mukumbira wepasocial media ende handiite politics dzekuti kana ndikaita rari ndotora TV. Aiwa, handidaro chero mukaenda pamagroups hambondoni ndichinyora kana meseji. So that's how I live. Vamwe vanoti vakaita chinhu chidiki diki vototora rejisi mako uya, vakangotenga 5 bags dzesiment rejisi mako uya. Isi hatiite izvozvo, tinongoenda kuvanhu kumusha toita zvekumusha sezvotiri vanhu vekumusha.
Asi imwe nhengo yeZanu PF kumhangura vaAdam Piri, vanoti vakadzosa vaimbo vegurukota rezveutano vaDouglas Mombeshora sezvo vari munhu anotumika uye asingazvitutumadze. Hatina kunzwa kune nhengo dzakakundwa musarudzo dzemapuraimari dzakaita savaparadza amai Muriswa Chikoka kana vaZiyambe Ziyambe, asi nhengo yeparamende inomirira Norton vaThemba Muriswa, vanoti ZANU PF ingadai yakaita kuti makurukota ehurumende asakwikwidzwe sezvo vanenge vaine basa rakawanda muhurumende zvinovatadzisa kuenda kumaconstituencies avo.
You must never expose vanhu vanoshandira president kuhurumende kumusangano futi kuti vacontestwe, nekuti nguva yacho ikuenda constituency anoiwana kupi.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vaRejoice Ngwenya, vanoti zvakaitika musarudzo dzemapuraimari eZanu PF hazvireve kuti ijekerere, asi kuti chiratidzo chekuti vatsigiri vacho vaneta nekutadza basa kuri kuitwa nenhengo hombe.
Kubviswa kuri kuita maveterani vakuru vaya vaya veZanu PF chiratidzo chokuti vatsigiri vacho vaneta nekutadza basa kuri kuitwa nemaveterani.
Vaenderera mberi vachiti kana mubato reZanu PF vanodawo vatungamiri vechidiki.
Vari kuratidzawo kuti vane chido chokuti kunge kune vechidiki kana kuti generation itsva.
Pazvigaro zvemuparamende gumi nezvisere zvakakwikwidzwa mubato rezanu PF nengwe ina chete ndidzo dzakadzorwa pazvigaro kuti dzizokwikwidza zvakare muzvigaro izvi musarudzo dzinouya kuti dzimirire nzvimbo dzadzo. Dzimwe nhengo dzeparamende dzinosarudzwa dzinonzi dzinotokundikana kana kujekesa kuti mari dzebudiriro yematunhu dzinobva kuhurumende dziri kushandiswei. Sarudzo dzemapuraimari dzezanu PF idzi dzinonzi dzakafamba zvakanaka mune mamwe matunhu, asi mumatunhu akawanda dzakaita mutauro dzimwe nhengo dzichishaya mazita adzo pamapepa ekuvhotesa mune dzimwe nzvimbo, vamwe vachitosvika pakurwisana vachipomerana mhosva yekuedza kubira sarudzo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.